Ndinoda kukudawo tizinga nezani kana uchizvibona ngatingouyani mudiwa ndibvumewo
usarambe
ndokuda wakadaro
usarambe
ndotanga ndafunga ndisati ndaita ndokuda wakadaro Bakiti zwa gani womira Mungo musizi jani nagira Baby, muna mato wangu newe Tiri pangwe, bono nzwi kwa nashe Nikujuni simba, moyo yedu Ikango fara, apana chichachi kone slagu Fatiri pangwe, mudiwa nipumewo
Usarame,
noguta wakadaro Tanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro
Usarambe
Mudiwa ndipumeo
Usarambe
Ndokuta wakadaro
Usarambe
Tanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro
Usarambe
Andisi pakukufananidza Saka pepe jinzwa Nakupenda Udume wangu Kivake musha Usinga parare Uwe amaiverana Mkazi wanga Mudiwa nipumewo
Usarambe
Ndokuta wakadaro
Usarambe
Ndotanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro Kani womira Mungo musizi jani nagira Baby Muna mato wangu newe Tiri pangwe Bono nzwi kwa nashe Nikujuni simba Moyo yedu Ikango fara Apana chichachi kone slagu Fatiri pangwe Mudiwa nipumewo